ndini marvelous mhlanganya huye ndishithi hey no misori na uzedu zanasi chitatu nyamavuvu 9 2017. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanombomisa basa nengoshanu dzebato ravo nekuda kwemhirizhonga yakaitika kuBulawayo mukupera kwesvondo. Bato reNational People's Party, NPP, iro riri kufanotungamirwa naMai Joyce Mujuru, rinoita musangano waro mukuru weConvention muHarare. Vesangano reLaw Society of Zimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende imutsiridze homwe inobatsira magweta anomirira pachena vamwe vanhuwo zvavo vanenge vakatarisana nemhosva huru mumatare epamusoro dzakadai sekuuraya asi vasina mari yekuti vamirirwe nemagweta. Madzimai akawanda mukariba anogamuchira nemufaro chirongwa chekuronga mhuri pachishandiswa machubhu anoiswa munyama necheparuoko uye kusungwa chibereko. Muchirongwa cheLivestock Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kupinda muzvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nekuisa mari mukusimudzirwa kwemaindastiri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kubuda kusarudzo yekukinya. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page reVOA Shona.